Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 22 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act Amendment Bill. Zimbabwe yocherechedza zuva rekubatana pakati peZANU PF nePF ZAPU mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti kutaurirana ndiko kunoshanda asi vanopikisa vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana masere negumi nevapfumbamwe kana kuti 4819. Vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 2689 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 197,768. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine makumi maviri nematanhatu kana kuti 4,069,026. Vanhu vabaiwa nhomba kechipiri vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 3,082,651. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zimbabwe nhasi yacherechedza makore makumi matatu nemana panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato akarwira rusununguko rwenyika anoti PF ZAPU neZANU PF muna 1987 mushure mekunge paita kusanzwisisana pakati pemapato aya izvo zvakaurayisa vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri zvikuru kumatunhu anoti Midlands neMatabeleland. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mashoko avo ekupembera zuva iri, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza vakanyorerana chibvumirano ichi. Vashakabvu Joshua Ngomo vaitungamirira PF ZAPU navaRobert Mugabe vaitungamirira ZANU PF vachiti chibvumirano ichi chakaunza runyararo nekugadzikana munyika.
We are truly grateful to these two great men. The two liberation movements, ZANU and PF ZAPU, rose to the challenge of reuniting, then to rebuild from the ashes of a bloody, protracted armed struggle.
Vati Unity Accord yakaunza runyararo nekugadzikana munyika izvo zvavekuita kuti nyika ikwanise kuita budiriro nekusimudzira mararamire everuzhinji. VaMnangagwa vati chidzidzo chikuru chinobva pane zvakaitwa navangomo navamugabe ndechekuti kupokana kwese kunogadziriswa chete nenhaurirano dzinoitwa murunyararo. Vati vakazvipira kuramba vachitaura nevanhu vari mumatunhu akaurawa vanhu panguva yekukura hundi nechinangwa chekuona kuti marwadzo avo apotswa. Vatiwo madzishe ari kutungamira basa iri pamwe nekuona kuti nzvimbo idzi dzasimudzirwawo sedzimwe nzvimbo munyika. Asi mutungamiriri wezapu uye ari mwana wemushakabvu vaJoshua Ngomo vasibangilizwe Ngomo vati zuva ranhasi harisiri kupemberera asi kuchema vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi.
Tinorangarira vanhu vakaurayiwa negukuraundi, vana mai nevasikana vakarepiwa negukuraundi, vanhu vakanyamarara disappeared nekuti vari kupinda nasi hatizive. Saka zuva rekupembera iri isusu vezapo, isusu mazimbabwe anoda runyararo, isusu vanhu vekumidlands nekumateveleleni. Saka hatipemberi, tiri kuchema zuva remisodzi.
Pamashoko avamunangagwa ekuti vari kusangana nekutaura nevanhu vekumatebelele nemidlands vangomuvati chakakosha kutanga kutaura nezapo nekuti vanhu vakapondwa muzita rebato iri.
Vanhu vakaurayiwa nezita rezapo, vanhu vakafira muzita rezipra, vanhu vakafira kuva masapotazi ezapo. Saka kana vachida kutaura ngavauye vetange nezapo, ndipo panotanga nyaya. Kana vachitaura nevamwe vese vese ava, haiwa havari kutaura zvavo, asi vanhu chaivo vekutaura navo izapo, ndivo vanhu vakafirwa, ndivo vanhu vakaurayiwa, vakafirwa nevanhu.
VaAlick Gomo vati havachaona kukosha kweNational Unity Day nekuda kwekuchema chema nekugunununa kuri kuita vanhu vakawanda munyika.
Tichitarisa divi rekumatebeleland kune vanhu vachiri kungochema nenyaya yekuti nyaya dzavo hadzisati dzagadziriswa. Tozotarisa matambudziko aripo iko zvinoizvo ekuti vanhu vari kungonyunyutawo nekuda kwekuti kodzero dzevanhu hadzisi kunyatsoteedzerwa chaizvo chaizvo. Wotarisa zvinobuda musarudzo, vanhu vanenge vachingoti pane kubiridzirana kuripo. Wozotarisa kutukana kuripo kwemapato, vatungamiriri vemapato vacho vanofanira kunge vachitungamirira kuti vanhu vabatane vazo vanoratidza kuti vari kukakavadzana zvakanyanyisa, hapana kuwirana kuripo.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakoshera zapu nezanu, asi vakati vanhu vanogonawo kudzidza kubva kune zvakaitwa navangomo navamugabe. PF Zapo ndiro raiva bato guru raipikisa muna 1980 uye zvichitevera Unity Accord mapato aya akabva abatana kuva ZANU PF. Asi vamwe vaive nhengo dzezapo vasina kufara nezvaitika muZANU PF vakabuda vakadzokera kunoumba zvakare bato ravo rezapo. Zuva rakasainwa Unity Accord musi wa22 zvita 1987 rave zororo rinocherechedzwa gore rega rega musi uyu. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa mushure mekunge hurumende yatumira mauto e5th Brigade kuMidlands neMatebeleland ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda. Vakawanda vakafa munguva iyi vachiri vakavigwa mumakuva akawanda kana kuti ari mumigodhi iri mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Nhumwa dzeUnited Nations ina kana kuti Special Rapporteurs dzinoshanda masangano anoona nezvekodzero dzevanhu musangano iri dzanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzichiti bhiri rakaparurwa neZimbabwe kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill rikatambirwa sezvarakaita rinenge richimbunyikidza zvakanyanya kodzero dzemasangano akazvimirira oga nemashandiro awo. Nhumwa idzi dzatiwo zviri kuitwa neZimbabwe handizvo zviri kukurudzirwa kuti zviitwe paurongwa hwepasi rose hwekurwisa matororo pasi pesangano reFinancial Action Task Force kana kuti FATF. Sangano iri rakaumbwa nenyika nomwe dzakabudirira dzeG7 kuti rione kuti matororo haashandise dzimwe nyika mukufambisa mari. United Nations inoti bhiri reZimbabwe rinotyorawo chibvumirano charakaisa runyoro rwayo muna 1991 cheInternational Convention on Civil and Political Rights chinopa vanhu kodzero yekudyidzana nevanoda. Bhiri iri riri kunzi riri kutyorawo chimwe chibvumirano cheUnited Nations chekodzero dzevanhu kana kuti Declaration of Human Rights chinosungira nyika kuti dzichengetedze nekuremekedza kodzero dzevanhu. Nhumwa idzi dzatiwo FATF yakatobuda pachena kuti zvisungo zvayo hazvifaniri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. United Nations inotiwo mimwe mitemo iri kuda kuvandudzwa nehurumende yeZimbabwe haina kujeka zvinopa kuti iyo hurumende nematare zvigume zvongoita hazvo madiro aJorgina. Asi vachitaura ne Studio 7 pakaparurwa biri iri gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboti havo uyu hausati vave mutemo uye vachiri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu vakatiwo vari kuda kuti mari inoshandiswa nematororo isadarike nemuZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo mumwe mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Tiri kugamuchira mashoko United Nations se organization body hombe shuwa yanetseka nawo yashushikanawo nezvatiri kuitirwa muno muZimbabwe mashure atiri kuitirwa aya. Saka tiri kuzvigamuchira kuti United Nations mukanzwa yataurawo saizvozvo tinodavira kuti vari kuproposa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuburukidza kodzero dzemam organizations ari muZimbabwe wachazviterera wachazvigamuchirawo tererawo ogamuchirawo advice free advice yavari kupiwa tinodavira kuti wachaigamuchira wodini woiterera mashoko avo advice yataurwa United Nations. Tinotenda chaizvo kuti UN yapindira panyaya dzakadai ndozvatagara tiri kutaura nguva yapfuura iyi tichizama kutaurana pachedu tega sezvizvarwa zveZimbabwe sevana wevhu.
Manga muchiti kuti semasangano anorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe
kuti zvamuri kuzama kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo, zvinochora kodzero dzakawanda, zvinotikanganisira mararamiro edu, asi hatisi kutererwa. Saka tinodavirawo kuti tinochivimbo chekuti hurumende yedu sinzi yakati mutungamiri wenyika akati listen president, tinodavira kuti wachaita listen kana vachaterera zvataurwawo neUnited Nations.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanga vari parunare muHarare. Bato reZANU-PF rinonzi ndiro chete risati raisa runyoro rwaro pane zvimwe zvakatenderanwa nesangano rePolitical Actors Dialogue kana kuti Poland kuti zviitwe mukuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mamwe mapato ari muPoland gumi nemanomwe anonzi akatoisa runyoro rwavo pagwaro iri rekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Mukuru mubanzi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti ivo handivo vanotaura nezvePoland. Mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Ndinotenda nemubvunzo namashoko enyu, asi nyaya dzekuPoland dzakaiswa mumaoko avachinamasa nomutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete navamangwana navamwe vatungamiriri vemusangano vari kudyidzana nekuita nhaurirano nevamwe vamapato akasiyana siyana variko kuPoland. Saka naizvozvo isu nyaya dzekuPoland hatipindiri, taita vatete munobata vachinamasa vanokuzivai zvakazara panyaya yenyaya iyoyo. Hatina zvatiri kuziva so far, zvoto zvina mazera sokuziva kwamunoita ichi choto chati kurei kudarika iki.
Asi mavhiki apera vamunangagwa vakati hapana mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa sezvo Zimbabwe yaita zvinotarisirwa neSADC. Vachinamasa vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Kuti tinzwe nezvezvimwe zviri kuda kuvandudzwa izvi, tabatawo mutungamiri webato reNCA varivo mutauriri wePoland muzvinafundo Lovemo Maduku.
Tamirira manji kuona kuti hurumende ichaita sei, asi tichanyatsobudisa zvese. Mukaona zvatakatora zviitwe zvakawanda. Takati vanhu nenge vasingaoni vaya vanofanira kunzi vapuwe mano braille vavhote vazvivhotere pachezvavo, kwete kuti ataurirwezve kuvhota. Tikati hatichadi kuti vanhu vafamba vachinzi munhu otanzi handigoni kunyora, handigoni kunyora zvekuita illiterate zve, asi iri nyaya yekuda kuita chitsatso chekuti munhu azovhota achiita zvaanenge akamanikidzwa neumwe kuti aite. Takati aiwa hatichazvidi izvozvozvo, chete munhu angabatsirwa kuti haagoni kunyora munhu anofanira kunge aine makore anopfuura 70. Tikataura izvekuti maresults emaelection anofanira kubuda within 3 days 72 hours tobva kwazviri zvinezvi anokwanisa kubuda within 5 days. Takati izvozvozvo tiite zvakadaro. Tikati zvevanhu vemedia mapepa nau maradio vabvumidzwe nemutemo kuti vakwanise kubudisa maresults esarudzo kana abudiswa pamapolling station.
Zvinenge zvichifamba sei?
Akato anaunzwa papolling station, chero munhu adawo maanaunza wanga achimaanaunza, akaanaunzwa pawadi. Zvakawanda zvatakataura. Tikataura sezvekuti kana iri nguva yesarudzo, mapolitical parties ese anenge aine macandidates vapiwe nguva yakatarwa nemutemo, kuti imwe naimwe party ine time yainopiwa television zvonyorwa mumutemo kwete kungotaura zvekuti zviriko zvisiko tikataura zvechiti nguva yemaelections mapurisa asanga achine simba ravanoita kana kuri kunze kwemaelection
muchinangana nezvipi chaizvapa
kwekubvumidza kana kurambidza mameeting tikataura futi kuti izvi hatisoda kuti vanhu vangofandwa vamapolitical parties makuru makura kuti nyika ifambe zvakanaka munhu wega wega anenge aona at least 1% yemavhotes anenge akastwa vanofanira kuti vakwanise kufandwa nehurumende kwete kuti tikutangira pa 5% kudzimwe mapesende anenge aenda kupi saka gwaro iroro iro rine zvinhu zvese hakuna munhu muzimbabwe andofunga kuti ane dzimwe pfungwa dziri kunze kudzatakataura idzodzizi kana variko ngavataurawo dzavo vachinyatsobuda pachena mabudiro atirikuita pachena iwavo saka tirikuona kuti uyu urongwa hwakanaka hwachatanga ihwohwo
asi kamutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vakambotaura mazuva apera aya kuti hapasina mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa muzimbabwe
ehe mutemo uchachinjwa uchavandudzwa zvauri kutaura izvi before my election aitwa a2023 zvekuti president mnangagwa vakambotaura zvauri kutaura izvozvo zvekuti hapana mutemo yechinjwa vanga vasati vapiwa zvinhu zvataifunga kuti zvinofanira kuchinjwa pavakataura vaiti kwanza vasitomboziva chachiri kudiwa chacho ndechipi saka handifungi kuti vachadzokorora muromo iwowo kubva patataura zvatataura izvi zvatakatiwirirana sepollard tichaendesa kwavari nekuti tinosangana navo kupollard tichataura nezvazvo tichavataurira kuti izvi zvinhu zvinofanira kugadziriswa before my election a2023
mutungamiri webato reNCA vari mutauriri wePoland muzvinafundo Love Mo Maduku vanga vari parunare muHarare. Sangano rorwira kodzero dzevanhu muBotswana Redishwane Center for Human Rights rinoti riri kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana mukuedza kuti varume vashanu vari muupoteri munyika iyi vasadzokerwe kuZimbabwe zvine chisimba. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuraswa nedare repamusoro remuBotswana kwechikumbiro chevarume vashanu ava avo vanoti vaTerence Charuma, vabambanani Njovu, vaBroni Nokwara, vaShingirai Kademeteme pamwe chete navaJeremia Maenga Muru. Varume ava vakanga vaendesa hurumende yeBotswana kumataredzi mhosva sezvo vanga vachiremba kudzoserwa kumusha pamwe nevamwe vaimbove muupoteri pamuzinda weDuku Refugee Camp munyika iyi vachiti kuZimbabwe kuchakaberekera ingwe. Asi dare repamusoro rakarasa chikumbiro chevarume ava richiti vakanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumataredzi mhosva uye vakatadza kupa dare zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei vakanonoka kutora danho iri. Gweta ranga rakamirira varume ava vaubonyi Jonasi vaudza Studio 7 parunare vari muGaborone kuti sangano redzvanero riri mubishi kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana nechinangwa chekukumbira kuti varume ava sazoserwe kumusha nokuti zvikapinza upenyu hwamunjodzi.
Tinobvumirana nezvakataurwa nemutongi wedare kuti takanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumataredzi mhosva. Nokudaro isu vemutemo taakudzosera nyaya iyi kusangano reDzitswanale kuti vaite nhaurirano nehurumende yeBotswana nokuti hapana zvatichaita takatarisa mutemo.
Vanotiwa hurumende yeBotswana inofanirwa kuziva kuti pane umbo uzero hwekuti upenyu hwavo huri munjodzi sezvo varume ava vakasiya chiutondo kupotera muBotswana muna 2003. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reDzitswanelo vaAndrew Matayataya vaudzwa Studio 7 parunare kuti nhaurirano pakati pesangano ravo nehurumende yeBotswana dzakatanga asi varamba kutaura zvizhinji maererano nenyaya iyi.
Nyaya iyi ichiri patafura nokudaro hapana zvizhinji zvatingataure maererano nenyaya iyi pari zvino asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuzeya nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vaThomas Kakesom Musi vanoti hurumende yavo inoziva kuti kuchine kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuZimbabwe asi vanoti hurumende yeBotswana inodzwa zvekuita nesangano rinomirira kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR nekuti kuti muziwe nzira yeparuvare ndiye mufambi wayo.
Kana sangano UNHCR ratitaurira kuti toita sei nevarume vashanu ava, isu sehurumende yeBotswana tinoita zvataudzwa.
Nyanzvi munyadza kodzero dzevanhu uye varigweta rakazvimirira muhabhoroni yeBotswana vaurayai urayai. Vanoti hurumende yeBotswana inosungirwa kutevedzera zvinenge zvabuda mumatare dzimhosva. Asi munyaya iyi vaurayai vanoti Botswana inofanira kusvaga dzimwe nzira dzekutevera zvinenge zvabuda mumatare, kwete kudzosera varume ava kuZimbabwe vachiti ikavadzosera kumusha zvichaita kuti Botswana itariswe neziso risina kunaka nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero dzevanhu.
Kana munhu akabva kuno kuBotswana akadzokera kuZimbabwe achinzi zvinhu zvanaka, wosvika unosangana nezvakashata kana kuti zvinoita kuti upenyu hwake hupinde pakaipa. Asi iri government yaita decision yokuti kwanaka. It's a criminal act against humanity.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi, sezvo miri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vanga vasingabatike kusvika taenda pamhepo. Asi vachitaura pamuganhu wePlumtree nevatori vendau mushure mekudzoserwa kuvamwe vapoteri kumusha munguva pfupi yapfuura, vamukono weshuro vakati hakuna munhu achashungurudzwa kuZimbabwe pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi masangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe anoti hapana mutsauko uripo pakati pehurumende yavaMnangagwa nehurumende yavaimbo wemutungamiri weZimbabwe kubva paakawana kuzvitonga muna 1980 muchakabvuva Robert Gabriel Mugabe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti yedare reparamende yemuLibya yazivisa nhasi kuti hazvikwanisiki kuti nyika iyi iite sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechishanu. Komiti iyi inoti yabuda nechisungo ichi mushure mekutaura nevanoita zvesarudzo vematare edzimhosva uye vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vati dai dzaitwa musi wa 24 ndira gore rinouya. Mukutaura mamiriro anga akaita zvinhu mugore rino, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti America haina kukanganisa kuburisa mauto ayo muAfghanistan, kunyange hazvo yakashorwa zvakanyanya nevamwe. VaBlinken vatiwo America iri kuedza kuumbiridza ukama nedzimwe nyika uye vakatiwo ichatora matano kugadzirisa mamwe matambudziko ainoti ari kukonzerwa neRussia iri kuda kupamba mamwe matunhu muUkraine. Vakurudzira Russia kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Aleta Mujei Muzorewa, chirikurudzira vabereki kuti vasatyire kure kutsvaga nzira dzekuti vakwanise kutumira vana vavo kuzvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica, sezvo kuine vamwe vanobatsira nemascholarships akawanda. Amai Mujei Muzorewa vanotiwo vari kushanda nevamwe vekune dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vachivapa dzidziso pazvirongwa zvavanoita paZoom, paFacebook, WhatsApp nedzimwe nzira pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 naMaimu J. Muzorewa nezvenyaya iyi.
Chirongwa ichi ndechekubatsirana kuti vana vauye kuzodzidza kuno kuAmerica zvichiita nyore kuvabereki. Kureva kuti vanowana scholarship kana kuti vanoenda kuchikoro chisinganyanyo dhuri, nepamusana pekuti zvikoro zvemunomo zvine maranges akati kuti tinotangira pane zvinodhurisisa tigozodzika kune zvisingadhurisisi. Saka chirongwa chandinacho ndechekuti ndibatsire vabereki vane shungu dzekuti vana vaende kuchikoro kuti vasanyanyoremerwa nekuti ndikange ndisina mari yakawanda mwana wangu haende kuchikoro.
Munenge muchibatsira sei kune vabereki vanenge vakateerera kana vanawo vari kuda kuti vauye kuzodzidza iko kuno kuAmerica?
Ndinobatsira nekuedza kuti tione kuti vanopinda munzvimbo dzekutsvaga mascholarship sei, kuvataridza kuti regai ndikupei example kuti United Methodist Church ine zvikoro zvakawanda muno muAmerica. Saka United Methodist Church munoiziva kuti ishamwari yeZimbabwe. United Methodist ine vanhu vakawanda vekuZimbabwe vanotenda mairi. Asi ine zvikoro muno mazawati. Saka vese ivavo zvikoro zvese izvozvo zvinobatsira vana vekuZimbabwe kuti vawane chikoro nekubudirira mudzidzo zvisinganyanyoomeri vabereki vasingakwanise kubhadhara. Saka kukuruka ukama wakabvira huripo mukunamata.
Saka muri kuwanikwa muchitaura sei nevabereki vari kunze kwenyika kana ivo vana vanenge vari kuda kuti vauye kuzowanikwa vachidzidza imo muno? Muri kushandisa chii?
Ndinoenda paFacebook pangu, ndinonyora nguva nenguva ndikawana pekunzi pari kunzi pane mascholarships ari kupiwa vana, ndinongoisawo paFacebook pangu. PaLinkedIn pangu ndinoisa koya magrupu ari muno muAmerica, vana ZW, DFW, Diaspora Network. Ndopa ndinongoiso zvandinenge ndawana zvekuti vanhu vabatsirikane. Chikoro chinenge chine mascholarship ndinoisa panzvimbo idzodzo dzese pasocial media.
Muri kuwanikwa muchitambirwa sei nechirongwa chenyu ichi? Uyezve muri kudyidzana here nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kudyidzana nedzimwe nyika dzemuAfrica ndozvatiri kutoita zvikurusa. Zvandiri panana nezvizvarwa zvekuZimbabwe, ndiri kuzvipowo kune dzimwe nyika vandinozivana navo vari muno, kana vari vekuZambia, kana vari vekuSierra Leone, kana vari vekuGhana, ndinongovapowo.
Vanenge vachida kunyatsonzwa nechirongwa chenyu ichi vanokubata ipapi?
Ndiri kuwanikwa paFacebook pangu. Munoziva kuti pane mwana akanditsvaga paFacebook, akanditsvaga paWhatsApp pangu, akanditsvaga paLinkedIn. Mwana mumwe chete, mwana iyeye ndiri kutoshanda naye, ndakamubata ruoko kuti ngatibatsiranei. Vanondiwana paFacebook vanondiwana under Aneta Mujei Muzorewa. Vanondiwana paLinkedIn vanondiwana under Aneta Muzorewa. Vanondiwana paWhatsApp pangu iri +1 702 245 1401.
Avo vanga vari amai Aleta Mujei Muzorewa, chizvarwa cheZimbabwe chiri muLas Vegas, Nevada muno muAmerica, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, vatambi vehockey yepamusoro-soro vanotambira National Hockey League muAmerica vanonzi havachaende kumakwikwi eBeijing Winter Olympics kuChina mushure mekunge mitambo inodarika makumi mashanu muAmerica yambomiswa nekuda kwekupararira zvinotyisa kwechirwere cheCOVID-19. Nepfenyuro yeESPN, mapepanhau anoti reNew York Times neWashington Post anoti sangano reNHL nevatambi vatenderana kuti vasende kumakundano aya ayo ari kutarisirwa kutanga muna kukadzi gore rinouya. Live talk na 8 PM tirikutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 1360 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.